Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina Chivabvu 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vanotandara nesu paFacebook page yedu, nhasi hatisi kuvapo paFacebook page tinenge tiinemi mangwana. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoyambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa uye kusagadzikana kuriko kana zvichinga zvapinda munyika iyi. Veruzhinji vanoyambirwa pamusoro pemakombi anonzi anosiya vanhu munzira kuti vabhadhare imwe zvemari yokupedzisa rwendo rwavo. Gurukota rezvemari vamuturi Ncube vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruvimbo navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica nechipiri yakayambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa pamwe nokusagadzikana kwezvunhu kana zvichinge zvapinda munyika. Muyambiro iyi, America iri kuudza zvizvarwa zvayo kuti muZimbabwe munoparwa mhosva dzechisimba dzakafanana nekurohwa, kupindurwa mudzimba kana kupwanyirwa dzimotikari. Inokurudzirazve kuti zvizvarwa zvayo zvisabudise mari pese pese, zvisapinda mumisangano yezvematongerwo enyika, mukuratidzira kanawo kumagungano uye kuteverawo yambiro dzinenge dzichiburitswa mumapepanhau nenhepfenyuro zvemunyika kuitira kuti zvikwanise kutora matanho nokukasika. America yakatiwo mapurisa haana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kutora matanho ekudzivirira kuparwa kwedzimhosva dzakadai. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica uye chiri nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Tingati chinhu chisina kutinakira seZimbabwe, nekuti pese panodzi America yapa yambiro kuzvizvarwa zvayo kuti chenjerevai kana muchienda kunyika yakati, zvinoafekta zvinhu zvakawanda, kungava kufamba kwevashanyi kana vanoitawo mabhizinisi. Vanotanga kutya kana kuvhunduka kuti iko hakusi kunyika yakanaka kuti tishanyire ikoko. Saka zvinotidzorera kumashure takatarisana nenyaya dzezveupfumi, uye zvinopawo mibvunzo yakawanda kuti chii chiri kuitika munyika yedu chaita kuti America iyambire zvizvarwa zvayo kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Saka inyaya dzinenge dzichida kuti dzikurumidze kutariswa, kana paine zvinoda kugadzirisa zvigadziriswe nekuchimbidza.
Asika pane vamwe vaguni vari kuti hapana chitsva pane zvese izvi, zvinhu zvagara zvichingoitika muZimbabwe zvekubiwa kwezvinhu pano nepapo. Zvingaita here kuti zvibva zvanzi zvasvika pamhando yepamusorosoro?
Tinoziva kuti America haingopa yambiro iyi zvenhando. Vane vanhu vavo vanenge vari munyika imomo, vasori vanoita basa rekuongorora kuona kuti mamiriro akaita zvinhu munyika ipi neipi zvayo akamira sei. Saka harisi dambe mukaona America ichipa yambiro iyi kana uchenjedzo iyi. Hongu nyika dzese dzese hakuna kusina mbavha, hakuna kusingaite mhirizhonga. Asi zvandambotaura kuti tinofanira kuzvibvunza kuti chii chaitika, chii chavari kuziva chisiri kuzikanwa nejekerere reZimbabwe. Zvinotaura kuti pane zviri kuitika zvavaona zvakakosha.
Asi mungaona here hurumende yeZimbabwe ichitorawo nyaya iyi senyaya iri siriasi sezvamuri kutaura?
Inotosungirwa kuti idaro. Isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, koitawo vari muhurumende, koitawo vamwe vanoyambira vari muhurumende, tiri kutokurudzira nekutaura nevatinogona kutaura navo kuti aiwaka, musatore nyaya iyi sedambe, itai kuti tiongorere tione kuti chii chiri kuitika.
Abo vanga vari nengo ya ZANU PF wa Frank Guni vari parunare mu Washington DC na Jonga Kandemiri we Studio 7. Sangano re Passengers Association of Zimbabwe riri kuyambira veruzhinji kuti vachenjere mamwe makombi anotakura vanhu achizovasiyira munzira kuti vakwire imwe zvekombi vachibhadhariswa kuti vapedzise rwendo rwavo. Mumashoko avatumira kuvatori venhau, mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vati sangano ravo riri kutambira nyaya zhinji dzakadai kubva kuvanhu. Vamwe vachiti vakanosiyirwa kukwekwe ivo vabhadhara kuenda kuBulawayo. VaGoliath vati vari kukurudzira vanhu kuti vatarisise makombi avanokwira uye kuti vazivise sangano ravo kana vakasabatwa zvakanaka mumakombi avanenge vashandisa.
Vanhu vemakombi vanofamba mahighway vatanga katsika kakaipa zvikuru. Singe makombi anofamba muna Bulawayo Highway vakutakura vanhu vachivasiyira munzira ivo vamboti vari kuenda kuGweru. Vanosirwa mukadoma kana kuti muchegutu vopinzwa mune imwe kombi vachiramba vachingochinja vanhu zvichienderana kuti vari kuperera kupi. Izvo zvinozoita kuti hama neshamwari dzinge dzichirasikirwa nemudziyo kana kuvhiringika pakufamba nekuti vanenge vachingopinzwa makombi vasvika pane rimwe guta kuti vazosvika kwavari kuenda. Dzimwe nguva vanonzi mari yenyu yaperera pano nekuti vanenge vasingazivi kuti munhu apuwa mari iyeye. Saka tiri kuzivisa vafambi vese kuti vanofamba nemugwagwa waBulawayo Road kuti vange vachiripota kuita kwakadai kumapurisa Air Zimbabwe Republic Police kana kutiudza wePassenger Association panhamba dzinoti 0712333330. Munokwanisa kutibata pa 0773239688 zvakare. Tinzwisise, tibatsirane, tione kuti matakurwa zvakanaka. Hamusi kuberedzirwa kana kutyorerwa kodzero dzenyu pamunenge muchifamba. Tinokumbira kuti mutorowo manamba plate yemotikari idzodzo kana mufananidzo wemotikari nenamba plate kana kuti makombi crew acho kana zvichiita makaona mukana. Asi musazoita kuti zvinozokuomeserai nevanhuvo.
Avo vanga vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Dzimwe nhengo dzeparamende nezuro dzakaudza gurukota rezvemari vamutuli Nwiwe kuti veruzhinji havachavimba navo munyaya dzeupfumi sezvo zvose zvavakaita kubva pavakagadzwa segurukota rezvemari zviri kuomera veruzhinji mukurarama kwavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nhengo inomirira Norton yakazvimirira vatemba muliswa vaudza vanxuve kuti hurumende yakatanga ichiti bond note raive neuremu hwakafanana nedhora rekuamerica asi ikazozvishandura. Izvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Vatiwo pari zvino vemabhizimisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto, izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya. Vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pa mwene hurumende.
Hapana achaivimba nemi kana nehurumende. Makamboudza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vanxuve vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashanduro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vaudzawo vanxuve kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabond nedhora rekuamerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
chinja vachienda ku RTGS fio yakabva yachinjao ende vakaibhena ne 2.5 vachitanga iko zvino kutarwa ndokuita nhasi uno iri pa 3.5 kuma banks kana uchida kuchinja mari yako US into RTGS saka asi masarare ari ipapo namanje ende zvifuti zvakare Mr. Speakers yakachinja zvakare chenderano nokuchinja kwavakaita kubhena kwavakaita ivo pachao minister
vati zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite kuti mari dzevashandi vayo nevemakambani akazvimirira dzawedzerwa kuitira kuti dzienderane nekudhura kwavekuita zvinhu asi vanwiwe vati hurumende yakatogadzirisa mihoro yevashandi vayo ndosaka iri kuvapa mari dzekubatsirikana vatiwo vanoziva kuti vashandi mumakambani akazvimirira vari kuwedzerwa mari dzavo dzavanotambira asi vamatamba nadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitenge yezvinhu yakakwira zvakanyanya
kuti zvakaitwa zviri pachena zvakaitwa nehurumende hazvina kumbovanda Mr. Speakers zviri pachena kuti vakati vo RTGS haienderane neUS zviri pachena kuraita kuti munhu angachiora neUS 250 anofanira kumutwa times 2 salary yake ne $250 handika which means zviri pachena honorable speaker haikona kuti vangatitorese zvonzi isu imdiri bretu zvangu asi ndinoona kuti apa vari kuninyika
asi vanwe vati havasi kuzowedzera mihoro yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari yekuamerica vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto asi ivo vachifanira kutenga mari iyi mumabhanga vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuamerica uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindastri nemakambani pataenda pamhepo vanwiwe vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika mune imwewo nyaya mumiriri wechipinge East vaMatthew Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vave kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika
kuti vatiudze mutemo wehurumende kana polisi yehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vichipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge kushangani Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vichipuwa ma 7 days ngavatipe polisi yavo yeministry thank you
mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro
tine vanhu vakano zvigarisa munzvimbo dzisingafanhwe kunge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo Mr. Speaker se ino yanguva yekuti ti increase production and productivity hazvigone kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura we want to bring sanity Mr. Speaker to the agricultural sector
pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuchemagora kuMidlands nekumashonaland west uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyunyutawo pamusoro penyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mubepa nau reHerald mune nyaya yechikwata chenhumwa nhanhatu dzinobva kuUnited Nations, Angola neCape Verde dzauya kuzoongorora kuti komishini inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption inoita basa rekurwisa uori zvakanaka here. MuDaily News mune nyaya yePublic Service Commission iyo inoti vashandi vayo vana vakafa uye vamwe gumi nevaviri havasi kuzikanwa kwavari zvichitevera kuvhiringwa kwakaitwa Zimbabwe nedutu mupengo idai. Zimbabwe Mail ine nyaya inoti mapurisa ekuPort Elizabeth kuSouth Africa asunga muchairi wendege Kelvin Zirema wekuZimbabwe anonzi akatyaira motikari yake akadhakwa vakatsika nekuuraya munhu nekudimbura gumbo remumwe mudzimai ndokuzobondera motikari ina dzakange dzakamiswa padivi pomugwagwa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Maskera sei vatereri ve Studio 7. Nemi varedzi vechirongwa che Studio 7. Nasi ndoda kungotaurawo point yangu ndichida kubvunza kuna maikupe avo vari kuti ndivo vakasirwa chigaro. Chigaro chavakasirwa ndeche MDC Alliance here kana kuti ndeche MDCT. Zvichimirira Thokozani here kana zvichimirira Tsvangirai. Then pane imwe point zvakare ndoda kuti ndizivewo kana vakateerera kuti zvoni kana ivo vachiti vakasirwa chigaro kose vakaita congress yavo kose vakanga vachi contesta kubuda kuva president vasina kujoina yekwa MDC Alliance. So sei vakanga vari ballot box vachida ku vachi contesta vachamisa vari ballot box vachi contesta sei nasi unova kuti ndiwo muridzi we MDC. Ndongoziva kuti MDC Alliance here yavari kuti ndiyavo kana kuti MDCT Thokozani atizive. Please kana vakaterera ngavativudzo kuti MDC EP yavari kuti vakamiririra tese vatereri tinzwewo. Ndatenda zvangu zita rangu ndonzi TK.
Magadimo sevashamarari vestudio 7 ndokutendai zvikurusa chirongwa chenyu chamunoita chinotibatsira kunzwa zviri kuitika nyika medu. Inini ndoda kutaura pahurumende apo yedu yeZimbabwe yakukanganisa hazvina musoro zvavari kuita zvekuti vanounganidza mari voisa pabhajeti roda kubhadhara varungu vakaenda. Hazviri kuti kuvabhadhara vachadzoka vachinoinvesta muZimbabwe zvakare, havadzoke. Dai mari iyoyo vatoigadzirisa zvekudiwa muZimbabwe umu, edha vaiisa kubhajeti remagetsi vagadzirisa magetsi vavo vanhu vaone magetsi munyika, kana kuti voita kuti mvura vanhu vaone mvura, kana kuwedzera maticha mari yavari kudai vana vaende kuzvikoro vana vadzidze. Vose vana vatadza kudzidza kunoda kwemari, asi vari kuwana mari yekubhajetira kuti vape varungu vasina chiyamuro chavanoita muZimbabwe. Hazvirevo kuti vachadzoka kana pachingova nehurumende yeZANUPF varungu havadzoke kutambisa nguva kwavakuita uku. Ngavaregawo zvinetsa ndetwa tuni ndimuno muJoburg patiri kutambura titambura muno tichada kurarama tiza munyika nekuda kwenhamo.
Hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tochirega kutarisa munhu wane, tochirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa Pasimoni, ndiri kuno South Africa.
Maswera sevashamarari vestudio 7 vanajonga kandimire tinokukwatisai nemufaro. Ini nyaya yangu iri panyaya yekunyika kwedu Zimbabwe. Zimbabwe nyaya ingoripo ndeyekuti Zimbabwe kune maminerali, mari yakazara munyika medu. Mari zvose dzetinawo, tine maasbestos, tine diamond, tine gold, tine platinum muZimbabwe. Ende maminerali emuZimbabwe paintarnational market, maminerali anotengwa nemari yakanaka. Vakawanda vari vanhu vakapedza zvikoro, vakapasa, vane madiploma, vane madegree, nemaskilled people vari kutiza nyika. Isedze kuti tidhivelope nyika yedu, bhatiri kutotiza tidhivelopa nyika dzevamwe vanhu. Andiingona inyaya yekutsvaga zviri nani zvinogona kuti nii ndinoraramisawo mhuri yangu pane kuti ndisenze nditambira 200 kana 400 RTG okuti hapana kana 3 days dzainokwanisa kundisevha nemhuri yangu mumba mangu. Saka ndotonyatsoona kuti ini handiskilled, saka ndiri nani kuenda kunotsvaga nyika. Ndinoziva kuti ndinopihwawo mari yekuti ndigone kuraramisa mhuri yangu. Nyaya iripo ndeyekuti vatadza kurama nyika varume avo, ngavasiyane nazvo vape vanogona. Tinodzoka tichimhanya kumuta inde Zimbabwe haimbotori 6 months. Tinenge tadzokera pedu paya paubreakfast republic. Ndatenda hangu ndiipa Mpumalanga.
Makadiwa namukoma Jonga, namukoma Blessing pa studio. Ndinambotaura zvamune nyama madhuku. Vamadhuku vanoziva kuti chii chakauyisa masanction. But havana kana nemusi hwana vavakambotiwo vanhu vanofanira kuti vaungane vabvunze kuti ndiani akatumira masoja mugwagwa kunofura vanhu vairatidzira. Ndiani aitumira masoja kuti apinde mudzimba dzevanhu vachirepa madzimai nekukanda mategasi mumadzimai akazvitakura nepamuviri. Havana basa nazvo. Zvekufa kwevanhu hamuna basa nazvo. Munofunga kuti kudai zano zvafamba zvakanaka, zano PF yarega kusogwa, yaroga kusorewa neutongi hwayo hwakaipa hwairi kuita. Zano PF iri kutonga nedemo, please. Zano PF vanhu vatambura, vanhu vakatsamwa muZimbabwe nekufa kwevanhu nekushungurudza vanhu nekumbunyikidza tsikodzero dzevanhu yakazvivhira kare. Zano PF vanaitaidza mara vakashaikwa. Hapana kana ari kuzvitsimudzira musoro. Vakone hwaye zvino kutonga nyika vochema nemasanction. Havazivi here chakauyisa masanction? Vanoziva. Saka sei muchimhanya kuda kunoita nhaurirano dzekuti nyika ngainde mberi, enda mberi sei nyika ine ropa? Tangai mataura nyaya vamadhuku dzekufa kwevanhu. Kuti ndiani akatumira masoja mugwagwa kunouraya vanhu? Ndiani akatumira masoja mudzimba dzevanhu vachiripa vanhu kuti nhaurirano dzinde mberi? Pasina izvozvo handina chokwadi kuti pane nhaurirano dzinofamba kubva ipapo dzatienda zitarakuretonderai ndiri muSouth Africa muJoburg.
Ini ndinorwadziwa chaizvo kurarama kwatinenge tichiita tiri kuno kuSouth Africa. Kana tichirarama tiri kuno South Africa kunoku tinorarama zvisina kana kumbomira zvakanaka, uye tinorarama tisina kusununguka. Saka sevana veZimbabwe tinenge tichitarisirawo kuti nyika yedu yeZimbabwe ive neshanduko. Shanduko kana tichitaura zveshanduko tinenge tichitarisirawo zvekuti bato ratinenge takatarisirawo reMDC inotungamirwa naiye Nelson Chamisa ndobato ratiri kuda kuti rive bato richatonga nyika yeZimbabwe. Kuti zvinhu zvo zvichanotifambirawo zvakanaka mukati menyika yeZimbabwe. Tokwanisawo kubvawo munzvimbo dzatakagara kuno kunze kwatiri tokwanisa kuuyawo kuZimbabwe. Tinotirwadza neZimbabwe ichiita semuitiro wainenge ichiita neutungamiriri unenge uchiitwa neZANU PF. ZANU PF yatungamirira nyika yeZimbabwe bat haina chairi kuchairikwanisa kubudisa mukati menyika yeZimbabwe. Saka zvinhu zvinotirwadza. Tinokumbirawo kuti ZANU PF dai yange yatinzwirawo tsitsi, dai yakwanisawo kusuduruka, yakwanisa kumboisawo mumwe anokwanisa kutungamira nyika. Notenda zvikuru kwazvo nekuti pavo chirongwa chestudio 7 tikwanisi kuva tichitaurawo zvatinenge tichishuvirawo zviri mukati memwoyo wedu. Totenda chaizvo. Ndinotiwawo Josa Mukandenga ndiri kuSouth Africa, Cape Town.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhina vedu Nure Alabama muAmerica vasaina mutemo unorambidza kubvisa pamuviri kwese zvako kunze kwokunge nhumbu yacho ichiratidza kuti ingauraya wakaitakura. Mutemo uyu uri kushorwa zvikuru nekuti unorambidza kuti vanenge vabatwa chibharo kana vanenge vaikiswa pamuviri nehama vabvise nhumbu zviri pamutemo. Hurumende yeNiger inoti mauto ayo gumi nemanomwe vakaurayiwa uye vamwe gumi neumwe havasi kuzikanwa kwavari mushure mokurwiswa nevanhu vavasingazivi muguta retongo tongo kumavirira kweNiger. Munzvimbo iyi ndimo makaurawa mauto mana ekuAmerica pamwe chete nemauto mana ekuNigeria muna 2017. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Titanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Senator Elizabeth Warren vedunhure Massachusetts avo vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vakwikwidze kuita mutungamiri wenyika vakaramba kukoka kwavakaitwa nenhepfenyuro yeFox News kuti vauye pakaungana vanhu vachibvunzwa mibvunzo zvichibudiswa patelevision yeFox News. Senator Warren vakati havasi kutambira kukokwa uku nekuti Fox News inonyepa uye iri kuita mari mukukurudzira ruvengo pakati pevanhu. Senator Warren vakati Fox News inobatsira avo vanoita zverusarura. Vakati havasi kuzokurudzira vanhu kuti vatarise Fox News nekuti inoita mari mukurwisanisa vanhu nekukurudzira kuvengana pamwe chete nekunyepa. Mai varubi Alec Macheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. America inoyambira zvizvarwa zvayo zvinoda kushanya kuZimbabwe kuti zvingwarire kubirwa uye kusagadzikana kuriko kana zvichinge zvapinda munyika iyi. Veruzhinji vanoyambira pamusoro pemakombi anonzi anosiyira vanhu munzira kuti vabhadhare imwe zvemari yekupedzisa rwendo rwavo. Gurukota rezvemari vamutunyuve vanoudzwa kuti veruzhinji havachina ruimbo navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.